Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 6 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamuripiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Tanga tichifara zvisingaiti kuona vamwe vedu vachiuya kuchikoro. Vanhu vauya vakawanda tichiobserva maCOVID-19 regulations vanhu takapfeka mamasiki tichisanitaiza
zvikoro zvovhurwa vamwe vana vachidzingwa nekushaya mari iri kudiwa kuti vatange kudzidza
dambudziko redu guru riri kuuya pakuti hatisi kuona mutemo unoita kuti mapurisa asungire vanhu kuti vakwirira chii mabhazi asina kunyorwa kunzi zupko
Burukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga voendeswa kumatare nenyaya yekusunga vanhu vanokwira michovha isiri pasi pekambani yeZupcom. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vamwe zana nemakumi maviri nevashanu kana kuti 125 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro vakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mana ane makumi masere nevaviri kana kuti 4482. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vakasvikawo pazviuru zana nemakumi maviri nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi mashanu. Vanhu vapora vave zviuru zana negumi nezvitanhatu zvine mazana mana nemumwe kana kuti 116,401. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe negumi nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mana ane vasere kana kuti 2,713,548. Vanhu vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri sezvinokurudzirwa nemutemo vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe negumi nezvinomwe zvine mazana mana ane makumi matatu kana kuti 1,717,430. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana sinzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzeutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise nechimbi-chimbi dambudziko rezvekufambisa vachiti kukundikana kwekambani yeZupco kutakura vanhu kuri kukonzera kuungana kwevanhu pamisika yemabhazi izvo zviri kuzoisa vanhu munjodzi huru yekutapurirana utachiwana hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Mapurisa akazivisa kuti achange achisunga vedzimotokari vasiri pasi peZupco uye vafambi vanokwira motokari idzi vachabhadhariswa madhora zviuru zviviri pamunhu sefaindi. Ngatinzwei hurukuro yataita navarusike pamusoro penyaya iyi.
Zvatiri kuona mumadhorobha ese dzimungwane kumaruwa ndezvekuti mabhazi eZupco mashoma, mabhazi eZupco ari kukurirwa, mabhazi eZupco imomo ndo maakutoita atinoti masuper spreaders. Vamwe vanhu vaakutobatira COVID vari mumabhazi imomo nekumanikidzikana kwavanenge vakaitwa. Vamwe vanhu vaakutobatira COVID vari pamitsara iya yemabhasitopu vakamirira iwo mabhazi ezupu kumashoma iwawo. Vamwe ndo vaakukwira zvimapikapu nezvimarori umo mavanenge vakatsimbirirwa vakatswinyikidzwa vopedzisira vaakubatira COVID muzvimarori izvozvo nemuzvimapikapu open truck izvozvo.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei varusike? Zvii zvingaitwa nehurumende?
Chikumbiro chatinacho kuhurumende ndechekuti kana ichiti mabhazi ezupuko ariwo ega anofanirwa kunge achifamba, ngavaite kahurongwa hwekuti mabhazi acho awedzerwe, mabhazi acho akwanise kututa nekutakura vanhu neuwandu hwavo. Kana mabhazi ezupuko akoniwa sezvatiri kuona, dai hurumende ka yachinyevenutsa yoisawo mutemo inoita kuti vaya vemakombi agara anga ariko aya vobvumidzwa kakuti vachishanda asi vachinyatsokondrorwa nemadirwo ari kuda kuti zvinge zvichiitika naiyo hurumende.
Iye zvino tiri kunzwa kuti kune humwe utachiwana hutsva hunonzi C.1.2 hwakatanga kuonekwa muSouth Africa hunogona kunge huchitenderawo munyika dzakatenderedza South Africa kusanganisirawo neZimbabwe. Zvii zvamungataura pamusoro peutachiwana uhwu?
Kuwanikwa kwevariant itsva munyika yeSouth Africa zvinotiratidza kuti COVID-19 tichiinayo, uye zvinotipawo zvekare chenjedzo yekuti sevanhu tikaramba tichivarayirwa tichikanganwa kutevedzera maguidelines aya akarehwa neWHO, ticharamba tine njodzi yekurasikirwa neupenyu, ticharamba tine njodzi yevanhu vakawanda vanenge vachibatwa chirwere checovid-19.
Ko, panyaya yedzidziso apa varusike, muri kugutsikana here neuruzivo rwave muvanhu pamusoro pecovid-19? Tichiona kuti denda iri recovid-19 rave negore nemwedzi inodarika mitanhatu rave munyika.
Dzimwe nguva tinoona kuti dzidziso inongonyanyoda kutaurwa nechirungu chishona kana chidhevere, ipo paine mumwe mutauro yakaita sana Nambia, Tonga, Kalanga, Tosa, Nyanja, daitaita kuti pave panoshandiswa mitauro yese iyoyo yakasiyana-siyana kuitira kuti kusave nemumwe anopotsa kuzonzwa nekuda kwekuti mutauro uri kushandiswa handiwo waanonyatsodzwisisa.
Avanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Tichiri panyaya iyi, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nemukuru wemapurisa muHarare vaendeswa kumatare dzemhosva nevesangano rinorwira kodzero dzevanotakurwa nemabhazi nemimwe michovha rePassengers Association of Zimbabwe. Murwiri wekodzero dzevanhu vachaosinyoni nemumwe mugari wemuHarare vaGeorge Tsaurai vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo nekusunga vanhu vari kukwira mimwe michovha isiri mabhazi yeZupcom. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Rimwe gweta riri kumirira Passengers Association nevamwe vaviri vaWilbert Mandinde veZimbabwe Human Rights NGO Forum vanoti vari kuda kuti mapurisa ambomira kusunga vari kukwira mishika-shika sezvo mapurisa aya ari kutyora mutemo weRoad Traffic Act.
Dambudziko redu guru riri kuuya pakuti hatisi kuona mutemo unoita kuti mapurisa asungire vanhu kuti vakwirira chii mabhazi asina kunyorwa kunzi Zupco kana kuti mota dzisina kunyorwa kunzi Zupco. Sondo rakapera chairo takanzwa kuti pane mabhazi anodarika anosvika kana 41 akanga atombotorwa nenyaya iyoyo yekuti aifamba iwo asina kunyorwa kunzi Zupco achitakura vanhu zviri kunze kwemutemo. Hongu izvozvi izvi tiri kuona kuti pane dambudziko rokuti mapurisa pavari kusunga vanhu vari kuvachaja kana kuti vari kuvabhadharisa mafaini ekuti vanhu ava vatakurirwa panzvimbo isingabvumire kutakurirwa vanhu. Ndiyo mhosva yavari kubatwa nayo, asi pavanozobatwa vanenge vari vanhu vanga vatofamba vaenda, havasi kunge vabatirwa apo pavanenge vachinzi vakwirira. Saka mapurisa vari kushandisa mutemo usiri iwo.
Vanokokera mabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vatiwo dambudziko rezvekufambisa rinogadziriswa kana mamwe makambani abvumidzwa kukwikwidzanawo neZupco.
Tikukurudzira hurumende kuti kuve nemafranchise akawanda, kwete eZupco chete asi mafranchise akawanda anoita kuti vanhu vanga vachitakurwa zvakanaka mumaguta.
VaCharles Nyoni, avo vanova mumwewo vakasungwa svondo rapera mushure mekunge varohwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukwira motikari isiri pasi peZupco, vatiwo kambani yeZupco yaremerwa nemutoro.
Dambudziko rekuneswa kwetransporti riri pachena. Hurumende haifanira kumonopolisa ZUPCO. ZUPCO ikompetita, inofanira kuwana competition mubhizinesi. Hakuna bhizinesi rinooparita riri rega. ZUPCO ngavaite mabhazi avo, vaite sevhisi yavo inokompita nemakombi, kwete kubvisa makombi kusina solution.
Mumwe mufambi vaJeff Chaitezvi vatsinhirawo kuti mabhazi eZUPCO mashoma, izvo zviri kusiya vafambi vachimira kwenguva yakareba uyewo vachikwira mabhazi akazarisa, zvinovaisa panjodzi yechirwere cheCOVID-19.
Vanhu vari kumira munguva yakareba mumitsese kwemaawa mairi matatu kuti wane chekufambisa kuenda kumba kana kubasa, uyezve tiri kuziva kwenyu kune chirwere checovid chekutekeshera. Mabhazi imomo tinonzwa hurumende inenge ichiti vanhu vanenge vakaita social distance, but ukaona mamwe mabhazi acho anenge akazarisa kusvika nepadhoo chaivo mune vanhu 100.
Munguva shoma yapfuura vaimbova gurukota rezveutano vari nhengo yeMDC Alliance Dr Henry Madzorera vakaudzawo Studio 7 kuti kushomeka kwemabhazi eZupco kuri kukonzera kuungana kwevanhu zvakanyanya, vakayambira kuti zvinogona kukonzera kupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti hurumende iri kutarisira mabhazi makumi mashanu matsva, asi akakasike kutanga hurumende ichivimbisa kuti mabhazi ari kuuya pasina chinobuda. Kambani yeZupco inoti inoda mabhazi zviuru zviviri kuti munyika muve nezvekufambisa zvakakwana, asi pari zvino ine mabhazi 262 chete, uye mamwe ese mabhazi ariko ndeemakambani akaenda pasi pechirongwa cheZupco. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvavhurwa nhasi kuvana vasiri kunyora bvunzo gore rino, asi vamwe vakuru vezvikoro vanga vachidzinga vana vanga vasina kubhadhara mari yechikoro, kunyange hazvo hurumende ichiti izvi hazvifaniri kuitwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzidzi wepane chimwe chikoro anonzi Melanie audza Studio 7 kuti anofara nokudzokera kuchikoro.
Tanga tichifara zvisingaiti kuona vamwe vedu vachiuya kuchikoro. Vanhu vauya vakawanda tichiobserva maCOVID-19 regulations, vanhu takapfeka mamask tichisanitiza.
Asi kunyange hazvo vadzidzi vadzokera kuchikoro, muzvikoro zvakawanda mange musina varayiridzi vakawanda, uye vamwe vakuru vezvikoro vange vachidzorera vana kudzimba nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kusabhadhara mari yechikoro. Pane zvimwe zvikoro zvakaita seSunningdale 2 neGwinyai Primary, vakuru vezvikoro vange vakamira pamagedhi vachirambidza vana vasina kubhadhara kupinda muchikoro. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vati nhasi vaswera havo vachiratidzira.
Zira ukwaka kuchitwa nyika yese kunyanya muzvikoro uye pamateminasi emabhazi, apo vana vechikoro varayiridzi nevamwewo macitizens vanga vachiratidzira nekusatakurwa zvakanaka kwavari kuitwa nemaZupco nenguva refu yavari kutora vari pamigwagwa. Patatambira mashoko ekuti muzvikoro zvakawanda vanhu vanga vachisimudza maplacards vachidemanda masolutions to the education crisis.
Mutungamiri werimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr Takavafira Zhou, vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vaenda kubasa vashomasa nekuda kwezvikonzero zvinozivikanwa zvakaita sekuti varayiridzi havana mari dzinokwana.
Isu takapa hurumende kuti ione kuti ndodambudziko rina varayiridzi, tikairikwesta kuti dai abhadharawo mari yechimbi chimbi inoi rescue package ikwanisewo kuti iindise varayiridzi kuzvikoro kwavanodzidzisa, pamwe chete kana nokuvaprovida netransport. Bat chimwe chikuru zvechinoneta nechekuti kuzvikoro kwavakati kwakanaka uku kunoratidza kuti hakuna zvakanaka. Vana vechikoro vakawanda vamwe vari kubata necovid. Tinotori nezvikoro zvine vana vakabatwa necovid, varayiridzi vari kutaurawo kuti kumwe vari kutoonawo vana vane covid, asi hakuna zvikwanisiro zvokuti zviteste kuti mwana icovid here kana kuti idzihwa mupengo rimwe. raanaro.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumubatanidzwa wemasangano anomirira vabereki kana kuti maschool development associations vabani manokore vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vana vanga vachidzorwa kumba asi vakati
nhau yeutite dhiko njesi zvikoro vanga vachizvidzokerai munotanga masikati varisagadin that particular mana vamwewo vachinzi zuva ravo hasiranhasi tanga mawara vamwe vatanga nhasi kune zvikoro zveinvasanga zvisingakwani mangwana vanenge vari kumba vamwe vachipinda musi wetatu vari kumba vanga vasikonhasi vachipinda vachienda zvienda zvakadaro.
Asi kunyange hazvo masangano anomirira varayiridzi nevakuru vezvikoro achiti varayiridzi vashoma vaenda kubasa, mutauri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vanodarika zvikamu makumi masere vaenda kubasa nhasi. Vayambirawo vakuru vezvikoro vari kudzinga vana vechikoro kuti zvavari kuita zviri kunze kwemutemo.
Tinoda kuvayeuchidza kuti izvozvo hazvizi pamutemo kuti vadzingire vana izvozvo. Vanofanira kuita rinonzi mapayment plan ekuti mabereki vanokwanisa kunge vachizobhadhara muchana muchana kusvikira fees yacho yapera. Uyezve tanzwa mamahuahua ekuti kune vamwe vezvimwe zvikoro zviri kuwedzera maschool fees zvisina kuwirirana nevabereki. Saka izvi hatizvikurudzire futi.
Vana vezvikoro vari kunyora bvunzo gore rino vakadzokera kuchikoro svondo rapera uye vamwe vese vadzokera kuchikoro nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutauriri wekomisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vambodaidzwa kumahofisi avo vakabvunzurudzwa nenyaya yehuori yavari kupomerwa. VaMakamure vati vave pedyo nekupeta kuferefeta nyaya iyi uye vari kushandawo nehofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende. Vane ruzivo nezviri kuitika vanotiwo vachadzamira vari kupomerwa mhosva yekuita uori panyaya yekupa vanhu minda yekurima nzimbe kuchiredzi. Muna kubvumbi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vachadzamira kuti vagovere zvakanaka minda yenzimbe kuKilimanjaro Project kuHippo Valley Estates yakatora mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million United States dollars kugadzirwa nekambani yeTongat Hewlett. Kambani iyi inoti yaiitira chirongwa ichi hurumende. Asi vachadzamira vakatsika madziro. Minda iyi inonzi yakapiwa hama dzavo uye vakuru veZANU PF mudunhu iri. Gweta ravachadzamira vaCharles Ndlovu varamba kutaura nezvenyaya iyi patavabata parunhare. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emugini akapidigura hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde neZuro anoda ambosendeka parutivi bumbiro remitemo yenyika pamwe nekuvhara migano yose yenyika iyi. Mauto aya ari kurambidza vanhu kungofamba-famba. VaConde vakazoburiswa pavhidhiyo nemauto aya vari muhusungwa. Kenel Mamadi Domboya vakadzidzira zvechiuto kuFrance uye ndivo vanoti vakafanobata matomu pari zvino. Vanoti kutadza kutungamira nyika ndiko kwakapa kuti vapedigure hurumende yavaConde avo vakavandudza bumbiro remutemo kuti varambe vachitungamira nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa kuenda kuQatar neGermany kuti vanoita hurukuro nenyaya yemamiriro akaita zvinhu muAfghanistan. VaBlinken vanoti vanodawo kunotenda nyika idzi nekubvumidza zvizvarwa zveAmerica kuti zvibude muAfghanistan. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vari kutarisirwawo kuenda kunyika dziri kuMiddle East kunodzitenda nekubatsira Amerika. VaBlinken vanoti vachaita musangano nenyika makumi maviri nezvamamiriro akaita zvinhu muAfghanistan nekubatsira vanoda kubva munyika iyi vachienda muhupoteri. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira mhuri dzine vana vanozvarwa vaine sikarudzi mbiri yechirume nechikadzi kana kuti intersex kuti dzitsvagire vana ava rubatsiro nekukurumidza kuti vakwanisewo kugara upenyu sevamwe. Kusanzwisisa nezvedambudziko iri kwevamwe vanhu kuri kupawo kuti vasarure vana ava. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Ukuru werimwe sangano rinomirira kodzero dzevane masikarudzi maviri reintersex community trust of Zimbabwe amai Tsitsi Ndambambi vanoti vari kushanda nevanhu makumi mana vanosanganisira vana vacheche avo vakazvarwa vaine nhengo mbiri dzakasiyana.
Yeah, ma intersex persons in Zimbabwe vanosangana ne a lot of discrimination from society. Kune vamwe vakatodzingwa kare vachinzi zvarwa kwavaita vachatarisa mvura yekunaya, vamwe vonzi ngochani. Kwekurapwa kwacho kunonzwisikwa maintersex hakuwanikwe, vamwe vanoda kukwanirwa rubatsiro kana kuitwa masurgeries mari inenge isipo. But takanoti vana maintersex mazhinji vakura, vamwe havana kana kutoenda kuzvikoro.
Vanotungamirira rimwe sangano rekodzero dzevanhu ava retransmart amai Gumisai Bonzo vatsinhirawo vachiti vakatanga kushanda nemaintersex mushure mokunge avo vaimbove senator wekubhoera Muchakavhuri Joyce Timire vakazivisa nezvemhuri dzaiva nevana vakazvarwa vaine sikarudzi mbiri.
Kazhinji tikataura zvokuti mwana akazvarwa ari muintersex tichitarisira kuti mwana akazvarwa aine nhengo dzechirume zvese nedzechikadzi, asi kune dzimwe nyika yufa even chero muno muZimbabwe you find kuti mwe mwana anogona kuzvarwa aine nhengo yechirume kunze asi mukati makatosiyana aine kana chibereko chinenge chiri mukati.
Amai Bonzo vapa mufananidzo wemwanakomana akatovhiringika pfungwa nokuti akararama upenyu hwekuvharirwa mumba uye akambosekwa nana mukoti vaisanzwisisa nezvedambudziko iri, izvo zvakazotadzisa kuti aendere mberi nekurapwa mamwe matenda aimunetsa kuchipatara chemudunhu reBuhera.
Send case yatinayo yemukomana wekuBuhera, he is now 22 years old. Amai vake vaingomuvanza ari mumba nokuti vaitya kusekwa. Last time pavakaenda nemwana kuchipatara manesa akavaseka mukomana uyu ari mentally disturbed. Nenyaya yekuti paakaitwa operation achiri mwana mudiki, machubhu ake akakanganiswa paakanga akuzosonwa nemachiremba, vakakanganisa kubatanidza machubhu ake. Saka from there akabva developa chirwere chekudonha. Saka munhu wekuti chero kutaura hanyatsotauri, kunyora chaiko chaiko hagone kunyora.
Amai Bonzo vanoti
dambudziko iri tikutoona kuti ririko, asi nenyaya yekuti isusu seorganization tine malimited resources. Kubhuhera kwandikutaura kwatakaenda takadaidzwa na the late honorable Timiri, vakanga vangokwanisa kureach out to 4 mafamilies aneva nama intersex. But as of yesterday takafonerwa nemunhu wawaifamba naye mumusha achitaura kuti iko zvino tane 10 families dinevana vakazvarwa vari maintersex.
Vaendera mberi vachitiwo dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano hadzisi kunzwisisawo nezvedambudziko iri.
Manesi nokuti havazinzwisise havazive, vanenge vakudaidzana uyaimuone zviri pano uyaimuone zviri pano, zvokuti next time munhu anongobuda ototi ndakuenda achadzoki kuti azobatsirwa kuchipatara. Patinoita masensitization programs edu tinoencourage kuti madzimai kana kuti family inenge yazvara mwana ari muintersex ngavaregedze kukurumidza kuitisa mwana operation. Vanombomusiya achikura voona kuti chiri dominant chii, chechikadzi here kana kuti chechirume. But in that process paanenge achikura ngavarambe vachidzokera kunana chiremba vanonzwisisa nezvemwana wavo, vachipuwa advice kuti iko zvine zvimwana asvika pakadai ngatichidai, kusvika mwana asvika pane stage yekuti iko zvino mwana ndofunga ichi chakati ndo chatingasiye chiri dominant.
Munyori musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr Norman Matara vati kunyangwe vasati vasangana nemunhu ane dambudziko iri, nyaya iyi inokwanisa kugadziriswa nekuvhiya pobviswa imwe nhengo kazhinji inenge isina kunyatsokura zvakanaka. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr Ruth Labodi vaudza Studio 7 kuti operation iyi inotora nguva yakareba uye inodhura. Dr Labodi vanoti panotangwa paitwa ongororo dzakawandisa operation iyi isati yaitwa, vakatiwo vanhu vane sikarudzi mbiri hadzisi ngochani sokufunga kunoitwa nevamwe vanhu. Paongororo yakaitwa pasi rose nesangano reUnited Nations zvakaonekwa kuti mwana mumwe chete kubva chiuru chimwe chete anozvarwa aine nhengo mbiri dzesikarudzi dzechirume nedzechidzimai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Nhau dzemitambo. Vatsigiri vakawanda vemutambo wenhabvu vanoti havana chivimbo nechikwata chavo chemawarriors apo chiri kupinda munhandare neEthiopia mangwana mumutambo we-2022 World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vakawanda vanoti chikwata chavo chenyika chemawarriors chakaneta zvekuti hapana chinobuda mumutambo neEthiopia uyu. Neaimbove muraridzi weDynamos Lloyd Dugove anoti ari kutya kuti Zimbabwe inokwanisa kurohwa nechikwata chisina mukurumbira munhabvu muAfrica nepasi rese ichi.
Ethiopia ishumba ine ronda saka inenge ichitoya ine rukasha rwekuda kuti iwane pekupedzera hasha.
Chigove haasi ega mafungiro aya. Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaCollins Longwe avo vanoti vanobva kuMalawi vanoti vachitarisa matambiro akaita Zimbabwe neSouth Africa Warriors ari kudamburwa.
Ava vakomana vasitamba zvakanaka. Timida nakusimba zvokwatiri kuenda aipindika tikunonodyiwa. Botimida nakusimba.
Matambiro akaita Warriors mukuita mangange 0-0 neSouth Africa aita kuti vanotevera chikwata ichi vashaye chivimbo. Muteveri weHarare City vaNomen Jacob Chirume avo vanogara muWarren Park muHarare vanoti
mutambo uyu tekuona pamadhoni pane zvatokuriseni nekuti tichiona gemu ratatamba netimu yekusouth africa iyi timu yanga isina kana kusimba asi taitambura zvikurusa maybe handizivi chikonzero chii asi maplayers edu makochi edu ngatipoo zvinhu zviri nani
asi vakenneth tatenda gomo vanofunga kuti Zimbabwe inokunda mumutambo uyu.
Yeah, we are expecting kuti vakomana vange vachitamba zvakanaka. Tiri kutarisirawo kuti tichange tichihwina semafanzi tetakatarisira vakomana vedu kuti vatambe zvinodadisa.
Pamusoro peEthiopia, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neSouth Africa neGhana. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. Ghana iyo iri kutamba neSouth Africa nhasi ndiyo iri pamusoro pegungano iri mushure mekurova Ethiopia 1-0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCovid-19. Apo zvikoro zvovhurwa, vanhu vachinetsekawo nekushaya mabhazi ekufambisa sezvo ZUPCO iri kutatarika kuita basa rayakanzi iite yoga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, chibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu 16 vakafane chirwere cheCovid-19 nezuro. Zvikoro zvovhurwa, vamwe vana vachidzingwa nekushaya mari iri kudiwa kuti vatange kudzidza. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga voendeswa kumatare dzimhosva nenyaya yekusunga vanhu vari kukwira michovha isiri pasi pekambani yeZupco. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA ndebe.